Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kava tereri, tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro mbudzi 13, 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mukuru wemauto munyika General Constantine Chiwenga vanoti kudzingana kuri kuitika muzano PF kunofanirwa kumiswa zvachose sezvo kusina kunakira nyika. Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu vanogara munzvimbo dzine zviwanikwa Center for Natural Resource Governance vafarai maguhu. Vanoti zvitokisi zvemunyika hazvina kumira zvakanaka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dziri dzanhasi dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mukuru wemauto munyika General Constantine Chiwenga vanoti kudzingana kuri kuitika muzano PF kunofanirwa kumiswa zvachose sezvo kusina kunakira nyika. Vachitaura nevatori venhau muHarare vari kumuzinda wemauto kuKG6 vachiwenga vati izvi zvikasamiswa mauto achapindira mukuona kuti vari kukonzeresa nyonganyonga iyi muzano PF vatorerwa matano akaomarara. Vachiwenga vati muzano PF mune vanhu vari kukonzeresa kusagadzikana avari kunangana nevanhu vane nhoroondo yehondo. Vati mauto haasi kuzoisa maoko muhomwe zvinhu zvichishata munyika nemubato rezano PF. Vachiwenga vatiwo vanhu vari kukonzeresa mutauro muzano PF vanhu vasina nhoroondo yehondo. Mashoko avachiwenga anouya mazuva mashoma zvichitevera kudzingwa muhurumende nemubato rezano PF kwakaitwa vaEmerson Munangagwa vachipomerwa mhosva yekuzvidza mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vachiwenga vatiwo munyika mune munhu mumwe chete ane masimba aakapiwa nebumbiro remitemo yenyika anova mutungamiri wenyika kwete munhu wese kuti angangomuka achitora masimba aya. Vachiwenga vati zano PF yapindwa napongwe uye pane vari kuda kuparadza bato nechemukati.
But what is significant to us and the generality of Zimbabweans is to remember that all these rebellions were diffused by the military. But at no point did the military usurp power. We must remind those behind the current treacherous shenanigans that when it comes to matters of protecting our revolution, the military will not hesitate to step in. ZANU-PF standing political virtues.
Munhoroondo yechimurenga makazara nyaya dzevanhu vaimbotengesa asi vechiuto vaipindira. Kupindira kwavo hazvaireva kuti vaibva vatora masimba asi vaibva vagadzirisa. Nekudaro kana paine zviri kunetsa vemuchiuto havasi kuzotya kupindira.
Vachiwenga vati nekunetsana kuri muzano PF hakuna kana chaitwa munyaya dzezveupfumi kwemakore mashanu apfuura munyika. Vati izvi zvapa kuti vanhu vashaye mari uye mitengo yezvinhu ikwire. General Chiwenga vashora vamwe vakuru muzano PF avo vati vanoshora vakuru vemauto. Vatiwo vasina zvido zvechimurenga vari mubato iri vanofanira kudzingwa uye vatiwo bato iri rinofanira kubvumidza vanhu kuti vakwikwidze paExtraordinary Congress vakasununguka. Vachiwenga vatiwo mauto haasi kuzoregera bato richitorwa nevatengesi. Vamwe vanoti zviri kutaurwa navachiwenga kutyora bumbiro remitemo sezvo mauto asingafaniri kupindira zvachose munyaya dzezvematongerwo enyika. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJay Mabenge vanoshanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition.
VaZulu mashoko avachiwenga anosiya nyika yave pa ine chiya chatingati chamutava nhava nekuti hatichazivi kuti zvii zviri kuda kuitika munyika. hatichazivi kuti vachengetedzi venyika vakuru vemasoja vafungei pamashoko awaya. Asi andingataura ini sembongorori munyaya dzezvematongerwo enyika ndechekuti ndinovimba kana kudavira kuti ivo mukupa mashoko avo vanonzwisisa kuti mukore uno hauchazi mukore wekuti mauto angade kuti apindire mune zvematongerwo enyika kusvika pakuda kutozenge vachitora masimba kana kuti vachinge vachiita zvekumanikidzira kuti ndiani achange ari pachigaro chipi. Nguva iyoyo yakapfuura kare. Zvinokatyamadza, zvinovhundutsa, zvinotyisa, asi tinongovimba kuti isusu vanoziva kuti havafaniri kuti vaendese nyika kwataisireva.
Asi nemashoko aya zvichaita here kuti vachiwenga vanga vachishanda vese navamugabe zviri nyore?
Apa vachiwenga havacharwi vachiita zvekunyangira, vatobuda pachena pavakamira chaipo chaipo, nekuti zviri pachena apa ndezvekuti nyaya iri kutaurwa navachiwenga yakanangana nekudzingwa kwevaimbo vemuteedzeri muzanu PF uye muhurumende vamunangagwa. Vamunangagwa vakadzingirwa nyaya yekunzi navamugabe, vamugabe vanga vasisina chivimbo navo. Zvino vachiwenga vakabuda vachitsigira munhu anga achinzi navamugabe haasisina chivimbo, havasina chivimbo naye. Tinoti zvakare mutauro wakadzama kudenha mangwiro. Saka vachatosangana nazvo zvinoitika kana wadenha mangwiro. Handifungi inini kuti vamugabe vachazenge vachingoitora vakarara nhau iyoyi. Ndinoona sekuti dzatopakatanwa zviya zvekuti pachatoita chamutava nhava pakutaurirana kwevaviri ava kusvika pakutoti iye mubati wemasimba pachatangomirira isusu pachirungu tinotaura mashoko ekuti tamirira kuona kuti huku strike first.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoe Mabhenge vanoshanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kweAfrica vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutauriri weZANU PF vaSimon Kayamoyo vaudza Studio 7 kuti havana kunge vanzwa zvataurwa navachiwenga, asi vakati kana vataura zvavataura izvozvo nyaya inenge yotoda kuti vamugabe mbune vapindire. Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu vanogara munzvimbo dzine zviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti zvitokisi zvemunyika hazvina kumira zvakanaka. Izvi zvinotevera kurara kwakaita vaMaguhu nevamwe vavo 23 muchitokisi chepamutare Central Police Station usiku hwemusi wechishanu mushure mekusungwa vachipomerwa mhosva yekupinda zvisina mvumo muminda yemangoda ekwachiyadzwa. VaMaguhu vanoti muchitokisi mavakanga vari makanga musina magumbeze, asi kuti vakarara vakafuka zvikorobho chaizvo. Vanoti nekuda kwekuti tumagumbeze utu hatuwatywe, inda dziri kuita madiro aJojina muvasungwa. Chimwe chavanoti chakavashungurudza kusashambidzika kwechimbuzi icho chinodirwa mvura kamwe chete pazuva uye zvichiitwa nemunhu anenge ari kunze. VaMaguhu nevamwe vavo vaibva kunyika dzinoti Brazil, Britain, Kenya, South Africa, Swaziland, Uganda neZambia vakazobhadhariswa mari inoita $100 pamunhu yenhenda murandu kana kuti fine. Asi vaMaguhu vanoti mamiriro ezvinhu muzvitokisi ndiwo akaita kuti vabhadhare mari iyi, kwete kuti vakabvuma mhosva dzavaipomerwa. Vanoti vari kuronga kuenda kumatare kuti aongorore zvakare nyaya yavari kupomerwa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ndingamude kutanga nekupa chidimbu chezvakataurwa neumwe murume wekuBrazil. Ndakamubvunza kuti uri kunzwa sei. Akati iye iri harisiri jeri, iri igehena. Nechikonzero chekuti chekutanga macells epamutare Central Police Station haana malights. Chechipiri hamuna magumbezi, mune madzoto arimo ekuti kana zvikorobho zvinoshandiswa kukorobha pasi zviri nani. Chetatu, chimbuzi chirimo hachina kuvharidzirwa kubva kunzvimbo inenge yakararana. Hamuna kana matishu ekushandiswa nevanhu vanenge vavharirwa imomo. Chimwezve chiripo ndechekuti zvimbuzi izvozvo zvemutorongo hazviflashwi mvuraba. Vanozoflasha mvura nepanze makuseni kuma 8 o'clock mangwanani.
Matambudziko ese amataura aya ari kukonzerwa here nekuti hurumende haina mari yekugadzirisa zvinhu izvi?
Haisi nyaya yekuti hurumende haina mari. Majeri edu akagadzirirwa kushungurudza zvikuru sei vanhu vanenge vachifungidzirwa kuti vanhu vanopikisa hurumende.
Pakavana vanoda kunge vachipa rubatsiro rwemagumbeze nezvimwe zvinodiwa mumatirongo, munoona here zvichitambirwa?
Havatambiri zvakadaro nekuti zvinokanganisa urongwa hwavo kuti vanhu vanenge vasungwa varwadziswe.
Tinoonawo kuti imi makabhadhariswa mari yefaindi. Kureva here kuti makatambira mhosva yamaipomerwa?
Haisi nyaya yekuti vanhu vakatambira mhosva. Inyaya yekuti vanhu vanga vari mugehena. Vamwe vanga vakuratidza kuda kufenda nenyaya yekuti vanga vachingofema mweya wemuchimbuzi. Saka changa chiripo ndechekuti vanhu vakwanise kusunungurwa kubva mugehena mavanga vari. Then mushure imozvo ini ndakushirawo kuenda kumatare kuti ndino applya kuti vaite review kana kuti vaongorore zvakare mhosva yandakapiwa.
Vanga vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Sangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rapa hurumende mazuva 14 kuti imise kumanikidzwa kunonzi kuri kuitwa vadzidzisi kubvisa mari dzekuitisa misangano nebato reZANU PF uye kuti ZANU PF isashandisa zvinhu zvezvikoro zvakaita semabhazi aya anonzi anomanikidzwa kutakura vanhu vachienda kumisangano yebato iri. Sangano revarairidzi iri rinotiwo rakumbira rubatsiro kubva kuSADC, African Union neUnited Nations kuti masangano aya apindire panyaya iyi. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi reZANU PF. Tanonoka Wando weStudio 7 abata mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure kuti tinzwe zviri mugwaro ravanyorera kuhurumende.
Ministry of Education mazuva anokwana iwo 14 yekuti vakwanise kunyora gwaro rekuzivisa vashandi vose vavanoshanda navo kuitira kuti vazive kuti hazvitenderwi pamutemo kuti political party imwe itenderwe pazvikoro ichiuya ichikohesa maticha ichivamanikidza kuita fundraising ipapo.
Mati mawana mhinduro here?
Hatisati tawana mhinduro pari zvino, tichiri takamirira kunzwa mhinduro. Asi kana vachinge vatadza kuita zvatataura tichaita kuendesana naMatare. Hatiti kuti maticha arambe achifa, vamwe vachiremara, vamwe vachitya kutiza basa ravo nekuda kwemhirishonga dzematongerwo enyika. Nharaunda yepanodzidzirwa nevana ngaive nharaunda isinei nemakakatanwa ezvitongwa kwenyika.
Munofunga mungakwanisa here kumisa ZANU PF?
Kumisa ndochinangwa chedu, asi upenzi hwavo kana uchinge uchiramba uchienda mberi unofanira kuti ukwanise kuitwa keeping check neparliament. Ndosaka tiri kutaura navanhu vekuparliament that motion inofanira kuraiswa paquestion and answer neministry. What is the policy position a ministry?
Muri kutiwo munoda kuti SADC, African Union neUnited Nations zvipindire kuti vabatsire kumisa izvi, makavataurira here?
Takanyorera matsamba kune mabazi United Nations kana tichitarisa mabazi United Nations tichitarisa mabazi akaita sana UNICEF tichitarisa mabazi anoona nezvedzidzo dzevana nezvekodzero dzevana vadiki. Takatumira matsamba kuti tivahighlightira kuti tisimudza tingati red flag kuti pano paita dambudziko rakati ratinotarisa kuti munokwanisa kupindira. Izvi zviri zvichienderana neOslo Declaration zvienderana nemasafe schools chinore chisungo chinoti pazvikoro hapafanhi henge pachikonzerwa mhirishonga mhando ipi zvayo zvinotarisa vana kuti vange vachidzidza.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vachitaura vari parunhare naTanonoka Wande weStudio 7. Vagari vemuguta reMuharare nhasi varatidzira vachinyunyuta kuti mvura yavari kunwa ine tsvina uye kuti iri kunhuhwa. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Oh, kusachena kwemvura uku kwakonzera kuti vagari vekumisha inogara vazhinji yakadai seGlenora, Highfield nemufakose nhasi varatidzira vachiti havakwanisi kutenga mvura yekunwa yakachena. Mumwe mugari wekuGlenora, amai Rhoda Tongesai, vanga vari pavanhu vanga vachiratidzira vaudza Studio 7 kuti mumusha wavanogara vana vazhinji vari kutambura nemudumbu. Amai Tongesai vanoti vanotoshamisika kuti kanzuru mubhajeti regore rinouya iri kuda kuwedzera mari dzemitero yemvura ivo vachipa vagari mvura ine tsvina.
Kwaliti yemvura yatiri kuwana muno muGlenora haina kumira mushi, nekuti mvura yacho ukatasai sewage iri kubuda musewage ndo mvura yachayo iri kubuda patepi. Kwaliti yachona haina kutombomira mushi. Ndofunga tatone 2 months, 3 months kaiboilisa iri kubuda furo. Yabuda furo kudari inenge yakaita green, ukada kuti uinwa hainwike. Saka mvura yacho haina kutombomira mushi, plus tikuita problem yemudumbu. Even kana kubikisa haisikuita kana kubikisa. Saka vana ine zvinhu kadaona outbreak yevana kurwara kwari kuita nenyaya yemudumbu, inyaya yemvura. Saka taichida kuti kanzuri itigadzirirewo, nokuti ine zvimvura varoda kuikwidza. Vada kwidza vakwidza mvura iyo bhatwa kuti papuwa quality yemvura.
Mumwe mugari wekudziva rasekwa mai Alice Kasina Munda vati mvura iri kubuda ine ruvara rwakangofanana nemasuweji. Amai Kasina Munda vati zvinovashungurudza sevagari ndezvekuti pamusoro pekusviba mvura iyi inopedza nguva refu yaenda zvichisiya vagari vasina chekubata.
Mvura yakasviba zvisingatomboiti. Mvura iyoyo ine mafuru, imvura yegreen, zvokuti ndakatomboita rimwe zuva vanhu vanaenda kuna Chivero ndichida kunoona kuri kubva mvura iyoyo. Pandakapinda muna Chivero manhuwira anoita mvura iyoyo ndiyo manhuwira anoita zvekare mvura inoya patepi, zvichireva kuti isusu tiri kutonwa sewage. Haisi mvura iri kutombotirinwa. Mari dzavari kutaura izvozvo kuti vari kutrita hapana zvavari kutomboita, nekuti isusu tiri kutonwa rosuwa kudzimba dzedu, ende mvura iyoyo haisi kutombouya nguva dzese.
Kuratidzira kwaiitwa kuGlenora kwatungamirwa nesangano rinorwira kodzero yekuwaniswa kuvagari mvura yakachena yeWater Community Alliance. Vanotungamirira sangano iri vaHardlife Mudzingwa vati misha inogara vanhu mizhinji iri kuwana mvura yakasviba. Vamudzingwa vakurudzira guta reHarare kuti ritarise mamiriro emvura painosvika kuvashandisi, kwete kutarisa mamiriro emvura painobva kuMorton Jeffrey kunova kunobva mvura inoshandiswa nevagari.
Kwaliti yemvura muguta reHarare haina kumira zvakanaka. Mukaenda pamvura iri kubuda pamatepi kumisha mizhinji iri kubuda chinowa sewage. Saka mvura ngaitestwe patepi. Dambudziko ratiri kuita nderekuti paunotaura nyaya yehurukuro nekwaliti yemvura nevanhu veguta reHarare vanokutaura zvekwaliti iri paMorton Jeffrey. Saka izvozvo inozotravhela kubva ikoko ichishandisa mapaipi mamwe aora painosvika kuvagari, kwaliti yayo inenge yakompromise. Saka tiri kuti mvura ngaidi tariswe pachi patepi, kwaliti yayo haina kumira zvakanaka. Vagari vari kuchema nezvayo muguta rese reHarare.
Vamudzingwa vati sevagari vanokashika madzwa kuti kunyange guta reHarare rakawaniswa chikwereti chemamiriyoni 184 emadhora kubva kuChina, havasati vaudzwa kuti mari iyi yakashandiswa kuitei. Mukuru webazi rezveutano mukanzuro yeHarare, Dr. Prosper Chonzi, vanoti mvura yeguta yeHarare painobva kuMorton Jeffrey inenge yakachena zvinofambirana nezvinodiwa neWorld Health Organization, asi vakabvumawo kuti nekuda kwetsvina mupombi dzinofambisa mvura, mvura inozogona kusvika kuvagari yakanganisika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadiko.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vadoma vaimbo vemukuru weimwe kambani yemishonga vaAlex Azar kuti vave gurukota rezveutano. Kana vakatambirwa, vaAzar vanenge votsiva chigaro chakasiyiwa navaTom Price, avo vakasiya basa muna Gunyana mushure mekupfachira mari yehurumende vachifamba nendege dzinodhura panzvimbo yekushandisa nzira dzekufamba nadzo dzinochengetedza mari. Makurukota ezvekudzivirirwa kwenyika pamwe nekudyidzana nedzimwe nyika anobva munyika 23 dzenyika 27 dziri mumubatanidzwa weEuropean Union nhasi yanyorerana chibvumirano chakakosha muBrussels chekudzivirirwa kwenyika chakanangana nekusimbisa kubatana kwemubatanidzwa uyu mushure mekubuda kweBritain uye kudzivirira kupindira kweRussia. Chikamu chechipiri chechirongwa chekunyoresa kuvhota chapera nhasi. Zimbabwe Electoral Commission ichiti vanhu vanyoresa kusvika nezuro vanga vasvika pamamiriyoni maviri nezviuru zvitatu tisingatarisire vanhu vanyoresa nhasi. Taurai Shava anotipa nyaya iyi.
Zvaburitswa neveZimbabwe Electoral Commission zvinoratidza kuti kusvika nezuro dunhu reBulawayo rine vanhu zviuru makumi masere nezvitatu vanove zvikamu makumi maviri kubva muzana zvevanhu vanyoresa. Dunhu reMatabeleland South ranyoresa vanhu zviuru makumi mapfumbamwe nezvina, ukuwo dunhu reMatabeleland North rine zviuru zana nemakumi maviri nezvipfumbamwe. Dunhu reHarare rine vanhu vakawanda kudarika vamwe vose munyika vanove zviuru mazana matatu nemakumi manomwe nezvitatu vari zvikamu makumi maviri nezvinomwe kubva muzana. Dunhu reManicaland ndiro riri panzvimbo yechipiri pauwandu hwevanhu vanyoresa kuvhota. Dunhu iri rine vanhu zviuru mazana matatu zvinove zvikamu makumi matatu nezvitatu kubva muzana. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kune veZEC pamusoro pekuti basa rekunyoresa vanhu rafamba sei kusvika pazuva ranhasi apo pari kupera chikamu chechipiri chezvikamu zvina zvekunyoresa vanhu. Asi sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zvinhu zviri kufamba zvakanaka munzvimbo dzakawanda munyika, sangano ravo riri kushushikana nenyaya yekuti vanhu vanyoresa vachiri vashoma.
Zvatiri kuona parizvi nondozvokuti uwandu hwevanhu vanyoresa kusvika nhasi sevavhoti huri kuramba huri pasi pechikamu che50%. Uye kunzvimbo dzakawanda uwandu ihwohwo hausi totombosvika kana pa25% chaipo. Takatarisa kunzvimbo dzakaita seMatabeleland South, Bulawayo neMatabeleland North.
Vamakoni vati vanoshushikanawo nenyaya yekuti vaongorori vavo pamwe nevamwe vanhu kunyanya kumaruwa vari kutyisidzirwa nemadzishe kana masabhuku panyaya iyi. Murongi wemabasa musangano reAva Male Human Rights Lawyers Network vati neMukwewa vanoti sangano ravo rine chirongwa chekubatsira vanhu kuti vawane magwaro ekuzvarwa.
Sangano rakamirira kodzero dzevanhu nemamwe masangano akaita seElection Resource Center, Zimbabwe Human Rights Association, zvatakwanisa kuita ndezvokuti tapinda kuita uongororo, tapedza kuita uongororo toona kuti tingavabatsira sei. Vamweni tukuvanyorera maafidavit anotsanangudza kuzvikonzero zvekuti indava vasingawane zvitupa.
Chikamu chechitatu chechirongwa chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota chinotanga musi wechina mbudzi 16 chichipera musi wazvita 1. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Vanorarama nechirwere chegomarara runoita kuti miviri yevanhu iite zvinyama zvinyama zvinokura pairi vari kunetsekana kuti varapwe sezvo zvipatara zvemunyika zvisina michina inokodzera. Thomas Ripasi anotipa nyaya inotevera.
Amai Benedict Makumbe, avo vanogara musha wemabvuku muHarare, vanoti vaakushaya kuti vodine mwana wavo Bridget Mandimutsira uya ane makore mapfumbamwe ekuberekwa uya fushirika chiso chake, zvavanoti zvakakonzerwa nechirwere chegomarara remuganda iro ravanoti rakatadzwa kurapwa muzvipatara zvemuno.
Bridget Mandimutsira ane condition inonzi xeroderma pigmentosa yakazodevelopa to multiple skin cancers. Pari zvino ane melanoma pazasi peziso rake, yakatoafekta ziso rake rekuleft zvokutoti harichatooneka.
Amai Makumbe vanoti vakamboenda nemwana uyu kunorapwa kuSouth Africa asi vave kushaya mari yekudzokera kuti mwana uyu anobviswa nyama iri kukura kumeso kwake.
Vana chiremba vomunomu vari kutoti mwana anofanirwa kugara kumba ari under palliative team vanoona nezve pain management. Ndozvavakataura vana chiremba kuti hapasina imwe option inokwanisa kuti iitwe pana Bridget. Anofanirwa kugara ari kumba achiwana good food, achiwana pekugara pakanaka nokungoramba ari mumba asinga expose kuzuva nokuti condition yake inonzi nokonzerwa nokuti anenge ari exposed kuzuva zvakanyanya.
Vaenderera mberi vachiti vana chiremba vemuno vakati havana chavachakwanisa kuita pamwana uyu, vachiti izvi zvakafanana nekunzi mwana uyu ngaaende zvake anofa. Mumwe mugari wemabhuku vapatrick Chidarikire vati dai hurumende ikakwanisa kubatsira vanhu vanorwara nezvirwere zvakadai, sezvo vachiti vamwe vanhu vanenge vave kusema kugara kana kutarisa vanhu vakadai.
Sandaitasa kuti dei kwakwanika vanhu vanokwanisa kubatsira mwana akadai, edha anga mawishes kana vhiri mapoliticians acho anoti anomirira vanhu ndivakwanisawo kuya kubatsira mwana uyu abatsirikane arapwe akwanise kufara, because I know kuti akaita zvaakaita izvi vazhinji vanogona kuti musema vatoda kuswedera padhuze naye. Saka zvinhu zvisingatarisirwi mutsika dzedu dzichivanhu kuti vanhu vakadai vongotariswa.
Amai Makumbe vari kukumbira veruzhinji kuti vavabatsirewo nemari inokwana chiuru chemadhora kuti vanorapisa mwana wavo kusouth Africa, sezvo vana chiremba veko vakati vanokwanisa kuvabatsira.
Vanonditumira mari panhamba dzinoti 0774327867 kana kuti inini ndinogara kumabvuku kuCaledonia. Kana vanenge vachida kundishanyirawo vakasununguka kushanya vachiuya vachizoonawo Bridget.
Zvinonzi vanhu vanorwara nechirwere chakadai vari kungofira mudzimba, sezvo zvipatara zvichinzi zviri kuramba kuti vagare muzvipatara vasina kubatsirwa kwavari kuitwa. Studio 7 haina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezveutano vaDavid Parirenyatwa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi vamwe vashandi mubazi reutano vasina kuda kudomwa nemazita vachiti havabvumidzwe kutaura nevatori venhau vati chiri kunyanya kunetsa ndechekuti hurumende haina mari yekutenga michina inovheneka gomarara remelanoma. Vatiwo hapana vana chiremba munyika vane unyanzvi hwekurapa chirwere chakadai. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Munhau dzemitambo, vanofarira nhabvu munyika vakave nenguva inodakadza apo maBarcelona Legends akaratidza zvidavado muNational Sports Stadium. Michael Cariati anotipa nyaya inotevera.
Vateveri venhabvu vanodarika zviuru makumi mana vakave nezuva rinodakadza muNational Sports Stadium nesvondo, apo vatambi vaimbotambira Barcelona, maBarcelona Legends, akaita mangange 2-2 nema Zimbabwe Legends mumutambo wakanakidza zvikuru. Mutambo uyu wakaunganidza vedzimhuri hama neshamwari, kusanganisa mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mupoko, avo vakati mitambo yakadai inofanira kuramba ichiitwa sezvo ichibatanidza vanhu munyika. Edelbert Dina, uyo akambotambira Darren T, Caps United nemaOrias, akafadzwa zvikuru nechaunga chakauya kuzovaona vachitamba kunyange hazvo mazuva avo munhandare akasvika kumagumo.
Pandakapedzera kutamba munomu and ndaifara kwazvo ndichiona ino kutamba kunenge kune vanhu vakawanda kudai izvo. Saka tichitamba ne Barcelona Legends ndazwa kufara supporta yatapiwa nemani kuti supporters ino vari kuramba vainesu even though vatiza kuti zvedu taita sei takura, but ndinofara kunge ndiri pano.
Vakawanda vaive munhandare iyi vakabuda vachibvunza kuti vatambi vakaita saEdgar Davids, Johannes Ngodzo naRonald Sibanda vakaregedzerei nhabvu yepamusoro sezvo kunyange vatikurei vakaratidza zvidavado izvo vamwe vechidiki vasingakwanise kuita. Patrick Clivert ndiye akakanda zvibodzwa zvese zvemaBarcelona Legends, asi Zimbabwe yakaramba kunyadziswa pamusha payo ndokudzora nezvibodzwa zvakabva kuna Edward Sadumba naZenzo Moyo. Nemugovera wakare, chikwata cheHarare City chakatora mukombe wechibuku Super Cup mushure mekurova Haumain 3-1. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Cariati.
Vateereri, musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa zviri kuitika muzano PF nezvazviri kuvhiringa mumamiriro ezvinhu munyaya dzeupfumi, utano nezvimwe zvakadaro, pamwe nezvinoreva mashoko emukuru wemauto General Constantino Chiwenga. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. anokuoneka yana mufaro. Ndini Jonga Kande miri ndokusiya mwana Chris Gande na mtungamiri Nkomo.
So we see.